DC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 kurume 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tozoitawo futi dambudziko ratagara tiinaro kuZimbabwe kwenguva yakareba chaizvo chaizvo, yeuori corruption iyo yagara ichidzasira zvinhu pasi zvakanyanya, zvokuti hatinatsi kuona isu simba rehurumende kumisa huori kubvira pasi pasi pahuri apa nokumusoro kusoro kwavanoti vakati vakatora zvakati, hatinatsi kuzviona zvichidzakisa izvozvo.
Imwe nyanzvi mune zvamabhizimisi inoti hondo iri kuUkraine yakawana Zimbabwe iine matambudziko ayo munyaya dzezveupfumi.
Vanhu vanoti kwanzi ikonomi haisi kusumuka nenhau yokuti kune corruption. Hakuna nyika isina corruption kutanga chitanga. Purezidendi vakatotaura vakati iko zvino munhu unenge achita corruption kazhinji chero ari MGC chero aichi kutongosunga. Ikonomi yedu yeZimbabwe yakasumuka, iri kusumuka. Takabva isisi from economic recovery to economic growth.
Dare ra magistrate kuchitungwiza rinonzi nezuro rakatadza kunzwa nyaya yaipomerwa nhengo yebato reTCC richiti mapurisa haana kuferefeta nyaya iyi zvakanaka. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kushanyira Europe pakupera kwemwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji munyika vari kuchema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu panguva iyo dzimwe nyanzvi dziri kuti izvi zviri kukonzerwa nekurwiswa kwenyika yeUkraine neRussia. Asi dzimwewo nyanzvi dzichiti nyaya dzezveupfumi hweZimbabwe dzagara dzisina kumira zvakanaka kubva kare. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti Zimbabwe ichasvika pakaoma sedzimwe nyika pamusoro pehondo iri pakati peRussia neUkraine, asi vachiti hondo iyi yangouyawo panguva iyo Zimbabwe yanga ichitadza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi hwayo. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Ndiri kuona sokuti nyaya dzoupfumi kuZimbabwe dzinenge dziri kuenda kwakaoma, zvichisanganisira nekuti kwataiwana zvinhu zvakaita sewheat gorosi kunana Russia Ukraine uko kwaazvichadziko kuno kuda kwehondo iri ikokoko, nedzimwe nyika futi dzinenge dzichaomerwa chaizvo kuzvinhu zvakaita sechingwa nezvese zvinoda gorosi zvichatiremei zvekare. Chaizvo kuti muZimbabwe gore rino hakuna kunaya sokutarisirwa kwakaita. Ufumi hweZimbabwe hunenge hunodetserekana zvakanyanyisa chaizvo nenyaya dzeagriculture dzokurima idzi, pamwe chete nenyaya dzetourism, vashanyi vachiuya kuZimbabwe. Zvino tinoona kuti zvaakuitika zvekare nyaya dzecovid kuna ana China uko zvinenge zvaakudzasa zvekare ufumi hwakaita sehwekuZimbabwe hwakanangana navashanyi matourista. Kukwira kunoita peturu kukwidza zvose, asi chiri kunyanya kutifadza ndechekuti sanhasi taona kuti mabharo epeturu eoiri adzaka kusvika $95 per barrel. Zvinoreva kuti zvikaramba zvakadero zvinofanira kunge zvichizokwanisawo kudzasa mapurize ezvinhu kuna ana Zimbabwe kana peturo yaa kusvika ikokoko yatichipei. KuZimbabwe kwaku yakakwira peturo kamazuva apfuura vachiti iri kukwirawo kwavanotenga. Ko zvino ike zvino kwainotengwa kwayo zvayati dzakei nhasi pamwe ikaramba ichidzaka, ichadzaka here zvakanyanyanyanyawo sokukwira kwayakamboita kuti idetsere ufumi hweZimbabwe? Asi hurumende ikaramba ichingotsigira kukwidza kwepeturo, zvinhu zvicharamba zvichiomera vanhu chaizvo.
tingati zvinhu kumanirira zvakaita aya imhosva yehondo yekuukraine yoga here kana kuti zvimwe zvazvagara zvakadaro
zvimwe zvazvagara zvakadaro kuzimbabwe sokuziva kwedu sokutaura pandatanga kutaura kuti ingangova hondo yekuukraine asi tinoonawo kuti ufumi hwezimbabwe hwagara kunonyanya kusumudzirwa kana kwaibva nokurima nokuti vanhu vezimbabwe varimi vakuru zvikuru gore rino kuri kupisa kwakapisa zvakawanda saka zvagara zvava zvakandodero tozoitawo futi dambudziko ratagara tiinaro kuzimbabwe kwenguva yakareba chaizvo chaizvo yeuori corruption iyo yagara ichidzasira zvinhu pasi zvakanyanya zvokuti hatinatsi kuona isu simba rehurumende kumisa huori kubvira pasi pasi pahuri apa nokumusoro kusoro kwavanoti vakati vakatora zvakati hatinatsi kuzviona zvichidzakisa izvozvo kunyaya dzecorruption izvozvi zvinokanganisa ufumi hwenyika
chii chamunoona mberi kwatakatarisa uku munyaya dzezveufumi muzimbabwe
mberi kwatakatarisa uku ndinoona sokuti zvinhu zvicharamba zvichitihomei hatizivi hedu kuti kuchanaya here zvakanyanya gore rinoya hatizivo kuti hurumende ichaita kuti peturo itibetsere papi dzimwe nyika dzinenge dzaakugadzira zvinhu zvadzo kana kugadzirawo mota dzavo dzinofamba nei dzinofamba namagetsi kana kucherawo zvicherwa zvavo muzimbabwe tine zvicherwa zvakawandisa chaizvo chaizvo kuri kuti papasina huori corruption taidero isu pamwe madiamonds aya akambodza ari kuchiyadzo akatinunura saka hatizvioni izvozvo kuti mberi kwatakananga uku kuchajeka here vanogara hava vachitaura kwai vision 2030 hatizivi kuti ichasvika napapi vision 2030 iyo kana kuti ike zvino yasvika papi vane zvinhu zvinonzi zvinogadzirwa kumayunivhesiti zviri kutengeswa kwazviri kutengeswa hatisati tanzwa kuti zvaunza mari yakadini muzimbabwe pamusoro pounonzwa kuti zviriko zvakrieta mabasa mangani zvichizotarisira kuzokrieta mabasa mangani mberi kunoenda uku tizive kuti vizheni yacho ichasvikwa here kana kuti ichaonekwa here
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi padifra university muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 asi sachigaro vezanu pf mudunhu renorth america varegis charubira vanoti upfumi hwenyika huri mugwara sekuona kwatiri kuita kuti zvinhu zvava nani kubva zvapinda vaemarson munangagwa pachigaro vachiti hurumende yezanu pf iri kurwisana neuori uye uori hwava kudzikira pasi
vanhu vanoti kwanzi ikonomi haisi kusumuka nenhau yokuti kune corruption hakuna nyika isina corruption kutanga chitanga purezidendi vakatotaura vakati iko zvino munhu unenge achita corruption kazhinji chero ari mdc chero aichii kutongosunga ikonomi yedu yezimbabwe yakasumuka iri kusumuka takabva isusu from economic recovery to economic growth ndozvaitaurwa napurezidendi vachiti nyika yedu yakabva parecovery yapa growth tichitarisa manumbers edu nemastatistics edu negdp yedu yezimbabwe nyika yedu yasumuka yakasumudziwa nenyaya yefarming food surplus gore rapera mwaka wapera kwakaita goo rakanyanyisa muzimbabwe rakasumudzira ekonomi yedu kubva kufarming industry tichibva ikoko tiri kutarisa maindastry ari kuvhura tine maindastry akati o akavhura aikomishona napurezidendi majobs ari kukwira iwawo iko zvino tiri kuona kuti zvese zviri kuitwa napurezidendi zviri kubatsira paikonomi yenyika saka indinoti zanu pf kana corruption chaiyo kuzanu pf iko zvino makava panew administration unotowa kuti makeshi zvachona vava mashoma vazhinji vari kuita corruption vari kusungwa vari kuonekwa vachienda kumakotsi saka haisora kutenda kuti haiwa izvo tinozviziva kuti zvinobva kuopposition kazhinji opposition yagara ibato rinenge rakagadzirigwa kuti ritoropodze chero chose chakanaka chinoitwa negovernment asi kwedu kuzimbabwe munyika yedu yezimbabwe muno aiwa mukuru wenyika ari kuzama ende basa riri kufamba tiri kutoona iko zvino kuti kwavakaenda kumakambani mazhinji ekueurope they committed themselves kuti vava kutouya kuzimbabwe kuzoingiriza nyaya yemabasa neikonomi yedu saka aiwa isu tiri kuona kuti isu ezanu pf bato riri kutonga tiri kugutsikana zvikuru nepatiri so far barometa redu reikonomi yedu yezimbabwe aiwa rakamira panzvimbo yakanaka zvikuru
avo vange vari sachigaro vezanu pf mudunhu renorth america varegis charumbira vari parunhare kucanada nestudio 7 Dare ra magistrate kuchitungwiza rinonzi nezuro rakataza kunzwa nyaya yaipomirwa nengo yebato Citizens Coalition for Change vari zvakare vari kukukwidza musarudzo dzakanzura weWard 15 vajabulani mutunzi mushure mekunge vachuchusi vadzosera kumapurisa magwaro enyaya yavaipomerwa kana kuti docket vachiti mapurisa akanga asina kunyazoferefeta zvakanaka nyaya iyi kuti ive neudzamu hwekunzwikwa nedare Gwetara wa mtunzi wa Jacob Skala vanove zvekare mutevedzeri wesangano mubato reCCC vanoti mapurisa akanzi anogona kudzoka kudare kana aunganidza humbowo hose. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri wa Studio 7 na Vasikala.
Vajabulani mtunzi vakasungiswa necandidate yeZANU-PF yavari kukwikwidzana nayo kuWard 15 kuno kuchitungwiza kwedu kuno vachipomerwa ivo kuvanhu vavo kana kuti vatsigiri vavo vakaenda vakandonamira maposters avajabulani mutunzi panoforomerwa zvidhina nomurume uyu panzvimbo yatinoti iyo open space iko kuunity D kuchitungwiza uku saka candidate yeZANU-PF yakaenda ikando open a police report ichitiwo vajabulani mutunzi vanhu vavo vakaisa maposters avo kukambena padhuze nenzvimbo yaari kuforomera zvidhina saka pataenda kuda Reds Mosha vachuchisi kana kuti vatinoti mapublic prosecutors vapepeta nyaya iyi vakaona kuti hakuna mhosva yakadaro uye kuti vajabulani mutunzi vangatongwa nemhosva ipi
saka nyaya raswa here kudare
vadzosera mapurisa joketi ravo vakati dzokerai nejoketi renyu muende munotanga kuferefete nyaya iyi patsva kana mazwana umbovo chaihwo chaihwo uye nemhosva yekuti vajabulani mutunzi vakapara mozodzoka nayo kuno asi iko zvino chimbodzokerai nejoketi renyu munokwanisa kuita basa renyu zvine mazvo kuti mucherechedze kuti pane mhosva ipi inganzi vajabulani mutunzi vakapara
saka vamutunzi vambenge vari mumaoko emapurisa here
vanga vari mumaoko amapurisa vakatorwa mazuva apfuurayo nokubva vasunungurwa nokubva vazotorwa muvhuro tofuma toende kukoti so ndokubva vazonifonera vakati ndiuye ndizovanunura mukati mekudzvanyirwa kwaanga vaitwa nokumbunyikidzwa uku
saka imi segweta ravamutunzi matambira sei chiitiko ichi
zvinhu zvatagara tatoziva kubva kwechinguva kuti vanhu veZANU-PF vari kuda kuti vakrietere makandidates edu mhosva dzavanenge vasina kupara kuitira kuti vaende kusarudzo vasina vanhu vakwikwidza
asi maiona here vamutunzi vachizotadza kukwikwidza tomboti vanga vazotongwa vachiiswa mutirongo vaitadza here kuzokwikwidza vari mutirongo
hazvingavatadzisi kukwikwidza kusaziva uye njere shoma kuti zvinhu zvakadaro hazvingaitisi kuti vamutunzi vasakwikwidza chaanogona kuti vaite chete kuvhiringidza kampeini yavo kuti vanenge vasisipo vari mukati metirongo saka kampeni yavo inodzokera kumashure zvakasimbisisa nokuti kandidheti inenge isipo
saka muri kutarisira here kuti mapurisa achaenderera mberi nenyaya iyoyi sezvavapiwa nevachuchisi
patataura nemapurisa vanga vachimhanya izvo nenyaya iyi zvanyadzisa nokuti vatarisa kupusa kwakakura musure mekunge ndanga ndavapa warning kuti nyaya dzenyu dzokumanyiswa nokusevenzeswa dzinokunyadzisai nokuti muri kungosevenzeswa imusinatso kuona kuti hakuna mhosva yakadai yokunzi munhu anonzi aisa maposters paopen space inoforomerwa zvidhina nomunhu we don't know kuti whether space iyoyo ari kushandisa ari kushandisa zviri pamutemere ane mapepa here kanzuro kuti aforomere zvidhina ipapo kana kuti kwete saka mapusira avaita anyadzisa zvikuru nokuti havana kunge vatarisira kuti kana tasvika kumatare nyaya dzokufunga kuita mujibha kweZANU-PF zvinenge zvingachasevenzi tinenge takutaura zvomutemo kune kusina zvokuti ini ndiri webato reZANU-PF kana kuti mapurisa tauya nemhosva yatari ripotera veopposition veCCC saka vanofanira kutoti vatopinzwa matare vasungwe vapinde mujere tinenge takutaura zvomutemo kune kwakupikisanwa saka vau vaona kuti hapana nyaya vabuda vakabata chidhoketi chavo vachikwavaira vachidzokera kukamba uye vachitarisa kusvoda kukuru.
Gweta ravamutunzi vaJacob Sikala vanove zvakare mutevedzeri wasachigaro mubato reTriple C vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana mana ane makumi mashanu nevatanhatu 456 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane gumi nevanomwe 5417. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi mana nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu 243,365. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamirioni mana ane zviuru mazana mana nechimwe zvine mazana mana nemakumi mashanu 4,401,450. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni matatu ane zviuru zvina zvine makumi matatu nechimwe nemazana maviri ane makumi manomwe nevashanu 3,431,275. Ukuo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru zana nemakumi matanhatu nevashanu zvine zana nevasere 165,108. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamwe makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munews Day mune nyaya inoti hurumende yakwidza mari inobhadharwa nevakoti kuti vapiwe magwaro anoratidza kuti vakadzidzira basa ravo vakapedza kana kuti maconfirmation letters nemacertificates kubva pamadhora ekuamerica 150 kusvika pamadhora ekuamerica 300 zvichinzi nevamwe. Iyi inzira yehurumende yekutadzisa vakoti ava kuenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro. MuNews Day makare nyengo dzeparamende dzakurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzirisa zvinonetsa varayiridzi mushure mekunge Public Service Commission yamisa basa zviuru nezviuru zvevarayiridzi ikatanga kutsvaka vamwe varayiridzi. Nepfenyuro yaZBC inoti tungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzoka nesuro kubva kuDubai. Ave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Isu kudhara tichitambura nekuda kwezanupf yava ne 41 years ichitonga but hapana zvairi kuita, hapana zvayakamboita. Mabasa takatarisira mabasa izvezvi vari kutaura kuti hey, Zimbabwe is open for business. Is open for business, business racho unori opena nei nekuti unenge usingashandi. Saka unoiwana kupi mari yekuita business racho? Saka Mnangagwa ngarege kuda kutamba nepfungwa dzavanhu. Mnangagwa ngaafunge zvakanaka naka mumusoro make kuti
ndoda kungotenda nekukorokotedza vanhu vekugokwe nezvavakaratidza. Gokwe yanga ichitarisirwa pasi nguva nenguva, asi vanhu vegokwe vakataridza kuti zvinovakura vanoziva zvavanoita. vakagona nekuboikota rali yavamunangagwa because vamunangagwa hapana zviri musoro zvavanotitaurira. Ungataura nyaya yekuti hei mukazovhotera ZANU-PF mumabyelections tichakupai mvura. Munhu wapurezidhendi ungataura mashoko akapata saizvozvo. Munhu unorarama pasina mvura. Vanhu vari kumwa mvura ine tsvina munyika yavo. 42 years muri mumupawa muchitadza kupa vanhu mvura. Urikutaura nyaya yekuti hei tichagadzirisa ZISCO Steel. ZISCO Steel ine basa nani? Uri kutadza kugadzirisa zvichemo zvavadzidzisi. Vadzidzisi vari kufane nzara, vari kutadza kuenda kumabasa. Achishayiwa mari yetransport chai yekuti akwire aende kubasa. Votiudza zvokuti kwa hei ndichazodai ZISCO Steel haina nebasa rose chirokavhura. ZISCO Steel haifi yakagadzirisa Zimbabwe.
Vedwe tinonzwa kurwadziwa, tinonzwa kurwadziwa. Tarirai muone zvoita ZANU iya. Vanhu vari kuchema nehondo dziri kuitika kunana Ukraine. Saka zvasiyanei nekuti vana vofira nyika yavo here veduwe? Vana vari kuurawa muZimbabwe. Shuwa kukwekwe kusvike pakufa munhu nekuda kweZANU. Munangagwa adirei kwekudaro nhaye hama vadikamu? Adirei kudaro Munangagwa? Kuteura ropa revana vasina mhaka vari kugwira kodzero dzavo, vari kugwira kusarudza mutungamiriri wavanoda. Kuitawo here ikoko Shuwa nhaye Jonga? Zvinorwadza, zvinosiririsa zviri kuitwa neZANU. Dai varega kudaro, varega vana veZimbabwe vasunungukawo. Kodzero dzavo dzishande munyika mavo. Vofarirepi? Vosunungirepi? Kotoendepi ko nhaye veduwe? Toendepi? Shuwa dzimwe nyikawo dzatadza kana kutionawo Shuwa dzichishungurudzwa hama dzichifa kudaro. Zvakangooma hazvo, zvakangooma. Nguva yavo ichakwana, tichangoramba tichinamata. Zvinosiririsa but nguva ichakwana. Isu tiri kutaura pano inini ndini ndobva kugokwe, ndobva kugokwe kutongo uku ndokwandobva.
Chikutanga ndinoti tane tirahuyeberwa neZANU-PF. Taura kudai izvizvi zvatisiri kuZimbabwe, tiri kuno kuSouth Africa Cape Town. Dai panodai tiine mhuri dzedu, tichishandawo tiine mhuri dzedu padhuze, but hei ngenyaya yeZANU takaramba, kurambisisa chaizvo. Saka tikarubhumbuzheka tiri kumasango muno vaona. Saka tiri kuti hei mukomana dai akapinda zvake ngaapinde, mukomana ngaapinde tidzoke kumusha. Kwete zvana Manangagwa zvaarongoita zvokuda kungonyeperana asina sapoti. Hei chamisa wati dotengese nyika. Kutengesa nyika kupi? Kuendesa kupiko? Chamisa anotengesa nyika ipi? Kuya anotengesa, ungatengesa Zimbabwe yaese? Wanotakatarisa here? Hakuna zvakadaro. Vasafa vakanyepera vana veZimbabwe, havasina chokukampenesa. Ende vanonyepa vanhu veZANU, especially Munangagwa anonyepa. Taiti zvokubva kwakaita Robert Mugabe, Munangagwa uchichinatso kubatanawo nana Chamisa, uita zvakanaka, nyika yosimuka. Zvino majunda anonetsa kutongwa ngemajunda. Munangagwa uyu ngaaende zvake, haana chiguva.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kuenda kuBrussels kuBelgium svondo rinouya, uko vachanopinda mumusangano weNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO uchange uchikurukura pamusoro pekurwisa kweUkraine neRussia. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro penyaya iyi.
Hondo iri pakati penyika yeRussian Federation neUkraine ichiri kuenderera mberi, uye tiri kuona kuti iri kuramba ichidhonzera dzimwe nyika kunyanyanya na nyika dzechiunganidzwa cheNATO dziri kuramba dzichiwedzera zvombo zvehondo kunyanyanya zvinoshandiswa kurwisa mota dzehondo dzakadzivirirwa kana kuti armored personnel carriers matanks pamwe chete nekupfuura ndege dzemuchadenga. Zvombo izvozvo zviri kuramba zvichipinda zvikuru kwazvo muUkraine zvichibva kuAmerica nedzimwe nyika dzeNATO zviri kubatsira nyika yeUkraine kuti irambe ichirwisana neRussia. Ukuwo advance yeRussia inenge yakupota ichifamba zvishoma pane zvanga zvakatarisirwa nenyaya yekuti mauto eUkraine nevamwewo vakaenda kunovabatsira vakabva kunyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisira America vari kushandisa hondo yechigorira vachihwanda munzvimbo dzinogara vanhu vazhinji kana kuti atingati macivilian area. Izvo zviri kunetsa kuti veRussia vabhombe nzvimbo idzodzo nekuti nguva yega yega pavanoedza kubhomba pasi rese rinobva ravaita condemn kana kuti kuvashora kuti vaakurwisa nzvimbo dzinogara vanhuwo zvavo zvisinei nemauto zvinozovashoresa.
Iyo Russia pane zvairi kuita here pamusoro pekutemerwa zvirango kwayakaitwa uye pamusoro pezviri kuitwa neAmerica nemadzisawira ayo eNATO?
Nyika yeRussia yatanga kudzorera zvirango zveupfumi zvakatemerwa neAmerica neshamwari dzayo. Takaona kuti Russia pari zvino yakata draw up kana kuti yakanyora urongwa hwekudzorera zvirango zveupfumi hunosvika 1 trillion rubles kana kuti 9 billion United States dollars, zvinosanganisirawo kurambidza vatungamiri vedzimwe nyika kuenda kuRussia nematunhu ainotonga. Vatungamiri vanosangana vaTrudeau vekuCanada, vaJoe Biden wemuno muAmerica nevamwe vekuNATO vakatemerawo vaPutin nehurumende yavo zvirango zveupfumi. Saka Russia yakudzorera. Uye zvimwe zvikuru zvataona zvaitika munyika yeRussia ndezvekuti hurumende yeRussia inotungamirwa navaPutin yaanaunza kana kuti yashambadza kuti yatotanga kubatsira makambani ari munyika ayo yatingati state assistance kuitira kuti makambani aya asaita fold up kana kuti mabhizinesi avo asapera basa. Vari kunangana nemakambani anoita zvinhu zvakakosha zvinosanganisira zvemishonga, anoita zvehealth, makambani anoita zvekurima zveagriculture uye maproduction companies anogadzira zvivakwa zvinoshandiswa mune zvehondo kana kuti zvekurwisa, uye zvakakosha kuti mabasa mazhinji anga achishanda. Saka Russia yagara ine mari yayakaisa parutivi yaakushandisa kuti irambe ichikurudzira kuti hondo iende mberi.
Tiri kunzwa kuti vaBiden vari kufunga zvokuenda kuEurope. Rwendo urwu nderwei, Dr. Guni?
Tiri kunzwawo kuti vaBiden vachaenda kuBrussels kuguta guru reBelgium uko vachanosangana nemamwe vatungamiriri nemakurukota enyika dzeNATO kuti vazive kuti vangabatsirane sei vachitarisira kuti kurwisana kweRussia neUkraine kunenge kwaakutorawo dzimwe nyika sezvatakaona kuti pane ndege yeusori kana kuti yatingati drone yakadonhera munyika yeCroatia, imwe ikadonherawo muPoland. Zvese nyika idzi inyika dziri mubatanidzwa weNATO. Saka zvaakureva kuti NATO yakupota ichikwezvwa. Takaonawo zvakare iyo Russia ichibhomba imwe nzvimbo inodzidziswa mauto zviri pamberi kana kuti Advanced Military Training Center yaishandiswa neNATO muUkraine. Pakabhombwa pakaurawa vanhu vakawanda vakabva kune dzimwe nyika vanga vaenda kunobatsira Ukraine, uye zvombo zvizhinji zvanga zvaendeswa ipapo zvakatsva zvikaputika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni, vari parunhare muWashington DC nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti hondo iri kuUkraine yakawana Zimbabwe iine matambudziko ayo munyaya dzezveupfumi. Dare raMajestrid kuchitungwiza rinonzi nezuro rakatadza kunzwa nyaya yaipomerwa nhengo yebato yeCCC richiti mapurisa haana kuferefeta nyaya iyi zvakanaka. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kushanyira muzinda weNATO kuBrussels pakupera kwemwedzi uno. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti moshora zvakanaka.